Kids when they want not back. Sikana uno sekerera ga
uno tabiriwa nemu faro
kusazona moyo mutshene vana mai uno puruta ga
uno tabiriwa nemu faro
kusazona moyo mutshene vakomara uno sekawega ga
uno tabiriwa.
Kuchechi ndakashkwana ana achichema machumburuka mwari kuseka ikati he akadhakwa ka zvikanzi nawasu
umba ana ayana kudhakwa ngemhamba akadhakwa ngemweya mutsvene
ikati he ha ineni wondozvidawo ndikumhanya ndikaenda kumberi. Ndakaona vanhu vachidonha ndikati aiwa haina ndingadonhi hazviti. Ndingadonha pamberi pemabhebhi hazviti. Akangonzi tiketi. Handina kumbozoziva kuti chii chakaitika. Kuti shika, kuti roto, kuti shika, kuti sanda, kuti rana vasanda muzaka. Iwe, ndingochema, ndingoseka, uchaifa. Zaka, mutsvene vakomana, unonakirwa.
Ukazadzwa nemweya mutsvene vakomana